Kana shokora uya risina kunaka ndichanzwa nani Dai ndine mapapiro dai pururuka kudzoka kumusha Mai vanorwara diri kure ndinonzwa nani
Mifananidzo yava kundiita marwadzo nekuti andisi pedyo nemi Maria ndinotsvaga iri kure asi rudo rwemusha ruri pedyo Kana ndingawana mapapiro nasi ndaibhururuka ndodzoka kumba Mwari ndinemi here
Tinemi
Mburi yangu yakachengeteka
here
Mwari ndinemi here
Tinemi
Yangu yaka chenge teka
yeah.
Ita chenge teka Ninoda kudzoka kumusha Maiva norwara
yeah.
Diri kure ndinonzwa nani
yeah.